Vakaramba vabva studio 7 kuti nyaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatungamiri vemapata anopikisa zvakanaka uye dzagara dzichiitwa pasi pepolitical access dialogue kana kuti Poland.
Hakuna mutungamiri wenyika, hakuna baba wenyika. Zvinova ndizvo zvinoreva utungamiri vanoramba kutaura nechizvarwa chenyika yavanotungamira. Hazvimbonina kana chimiro. Naizvozvo vamunangagwa havana kumbozera, varamba kutaura navachamisa. Chakaitika ndechekuti vamunangagwa vakaronga mhindu nenzira dzekuti vataure navachamisa zvichibatanidzirana nevamwe vese vanoita zvematongerwo enyika.
Vatiwo
vachamisa vakati, aiwa, ini handikwani paurongwa ihwohwo, ndotoda dare rangu ndoga, ndopataita kupesana ipapo. Saka kana vachinge vangofunga kuti vauye mune vamwe, vapinde padare, pfungwa dziiswe pamwe chete, handioni paine dambudziko ipapo.
Nyaya yekuti sarudzo dzave pedyo yanziona vacharamba inogona kupa kuti nhaurirano dzine kwekuita.
Nemamiriro aita kunze neurongwa huripo, tavapa padyo chisa nekuita sarudzo. Handioni zvinonyanya kubatsira zvayo kuti vanhu vatange kuda kutenda kuda kucheva vakamenga nenhaurirano. Isu taatine makore mashandu ese, takangoita mashandu kongonya kutasana kwevakaramba. Kutati chiite iko.
Asi panyaya yePoland, vachamisa vakagara vataura kuti kutungana kwembudzi. Nezuro vakatiwo kutaurana hazvireve kuti vanhu vanofanirwa kuwirirana.
Kutaurana kwakanaka, hapana chakashata, zvanza zvinogezana. Hakuna mutumbi unofamba usina makumbo. Makumbo maviri haizanupf chete netriple c. Zvanza zviviri zvinovaka nyika hachizanupf chete netriple c. Saka mashoko ekuvakana, ekuumbana, ekusumudzirana akakosha. Ngatitaurirane. Hazvirevi kuti kana vakataurana vanowirirana. Chero mukasawirirana munosvika pakuti honga hazvina kuwirirana asi munoona kumwe chete.
Vatamisa vainge vachipindurawo mashoko aishe 14 Charumbira ekuvakurudzira kuti vaite nhaurirano navamunangagwa kuti nyika isafambe nedivi kunge gakandye. Mukuru wemedia center vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNSC Mudzengi varoti mashoko avacharumbira mashoko ari kutaurwa nevanhu vakawanda munyika.
Zvakataurwa namambo vacharumbira inyaya yakati tekeshere muvanhu vazhinji veZimbabwe. Inogaro buda kunyange mumapepa nhau. Vanhu vemuZimbabwe tatambura nemamiriro akaita zvinhu kunyanya sei zvine chekuita noupfumi hwenyika. Saka vanhu kana vachitarisa vanoona zvakamboitika kumashure panguva yeGNU yeGovernment of National Unity zvinhu zvikaita zvokuti zvavanani. Saka vanhu vari kutoona kuti chingatotibetsera inyaya yenhaurirano.
Izvi zvinotsigirwa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
VaGeorge Charamba havasiwo mubati kana mhondoro kana custodian yenational agenda. Mukomana muduku, chokwadi chekuti kana kuchitaurirwana munyika kutaurirana nekuti tiri maZimbabwe kugadziridza nyika yedu. Nekuti kozvino kana vachitaurirana apa chekutanga kutaurirana nezvekugadziridza maconditions anodiwa sarudzo inge iri jekerere mareforms.
Mumwe asiri mugungano rePoland ari mutungamiri webato rinopikisa relige muzvari Linda Masarira vanoti nhaurirano dzemuPoland dzinoitwa muchihwande nekudaro dzinogona kunyatsoziva zvakwanisa kuitwa.
Dambudziko riripo nderekuti bazi rePoland harina bazi rinotaura nezvenhau dzavanenge vachiita rakasimba. Saka saizvozvo inese mutungamiriri weLabour Economists and African Democrats handikwanise kupakura zvizere kuti Pollard yakakwanisa here kuzadzikisa donzvo raro kana kuti harina, nekuti ivo zvaanoita hazviko kunze kwenyika kuti vanhu vazive kuti Pollard rakabata basa iri rikazadzikisa izvi. Zvakakosha kuti Pollard imbobudawo pachena kana kunoitawo press conference vachiudzawo zvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti kubva kwatakavambwa takakwanisa kuzadzikisa zvakati nezvakati nezvakati.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vasimba kuchera vanoti nhaurirano dzakanaka sezvo dzichidzikamisa mari uye zvinokwezva vanoda kusima mari munyika.
Ndingati inini chikuru chinoitwa nematalks kuita stabilize currency yedu, takanangana nedzimwe mari dzekunze kwenyika, uye kunoita kuti vanoda kusima mari dzavo munyika muno vange vachikwanisa kusima mari dzavo vaine chivimbo uye nekugutsikana kuti hapana zvinozoitika kumari yavo.
Zimbabwe yave nemakore ichingoita sarudzo nemutauro nekudeuka kweropa zvinonzi nevamwe zvavakupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Sarudzo dzegore rino dziri kutarisirwa kuitwa muna nyama vhuvhu. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.